aizvinoratidza kuti European Union pachaina kubatana mari ngenenyaya yezimbabwe. Mukatarisa vakauya vakasvikopa Zimbabwe mari inokwana kuita 270 million, mafushondo mashomapfuura. Zvakare takaona vemabhizinesi vanobva kufrance nekuuk vachiuya kuno kuratidza kuti vane chido chokuita mabhizinesi. Saka handizoona chikonzero chekuti vangativo vanoda kuita bhizinesi nezimbabwe pedzo zvooti vaisa zvirango zveupfumi. Ndodaira zvirango zvangoiswawo nokuti vari kunyara kuzvibvisa, saka ndosaka zvangoiswa negore. Asi chikuru chekutarisa ndechekuti President Mugabe vari under Africa Union havatongerwo zvirango, kana kuti kufamba kwavo vachabvumidzwa kupinda muEurope. Saka chikonzero kana zvingafambirwa nemukuru weAfrica Union zvakati wandei.
Asi zvirango izvi zvanga zvichishanda here vamusarara?
Zvirango izvi zvaishanda panyaya dzemaonerwo anenge achiitwa Zimbabwe, uyezve pamabasa eZimbabwe, kutadzisa mabasa eZimbabwe kwezva vanouya vane vashanyi kana kuti vezvemabhizinisi vangauya kuzoita mainvestments avo munomu, nekuti zvaisvibisa zita. Baba vakabatwa huro, zvinonetsa kuti vanhu vashanyire vana veipako. Saka ndizvo zvine zviripo panyaya iyoyo.
Vangasununguka here kushanda nevanhu vari pasi pemutungamiri ari pazvirango?
Ndodaira kuti vazhinji vaakuteerera zvinotaurwa nehurumende dzavo kana nyika dzavo, kwete kuti zvinotaurwa neEuropean Union. Mukatarisa vakabva vemabhizinesi veFrench delegation vanenge vachiudzwa neembasi yekuno nehurumende yavo maringe neukama pakati peFrance neZimbabwe. Saka zveEuropean Union izvi zvinhu zvokuti masanctions aya aakuti vachinyara kuabvisa.